Nengwe MDC Alliance amaishora ichwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere uko Lloyd Nyambo veZANU PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzaNezuru dzakaita mhirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cheRimuka 1. Amai Chwara, mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amai Chwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo kuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Wadhi 2 ndichandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela Gore kana toti alderman Gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa vachiendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadhi tichaidzosera. Endezve kunominetwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefi. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofuremewa nyaya ukapinda uchitiko. Vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa achingoendeswa nyaya dzichiendeswa mumapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU PF, of which isusu tasingavadi tasingambovashungurudzi. For example, pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevale atuka vamwe mai vachiwacha tisheti yavo, but yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa nezuro uye vari nhengo yeMDC amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
Vakatanga kundirova nechimboma chavanga vainacho. Vanga vane mamachetsi muhomwe, mamwe anga asitombori muhomwe, vanga vakabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona. Saka ndomaitikiro azvakaita iyayo. So vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende kupolling station. Ndokunoudza mapurisa kupolling station ndozvaitika. Vakati isusu basa redu nderekugadha mupremisi, noti zviri kunze kwepremisi. Ndikati but munogadha chii mupremisi kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota? Vakutadza kuya kuzovhota. It is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota. Zvikanzi hadhisipo ari chiaripo. Dispo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho. Pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yamabhemba nepamberi pake, but iye anga sitadzionawo mota dzachona idzodzo. Saka ndofungana kuzivawo kuti chii ndo mota dzachona.
Asi nhengo yeZANU PF yakakundwa, vanyambo vanoti vaGore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera. Wadhi 2 ine vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru zvitatu. Bato reZANU PF ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabielection dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma, ndine Arthur Chigoriwa.